Basa rebhanga rega rega, central bank yega yega munyika dzese kuona kuti munyika yamo mune financial sector stability. Zvinowanzoitika ndezvekuti pakaitika mashoko asina kunaka anobata bank X anogona kuafekta stability, zvoita kuti madepositor amhanye kumabhenga achida kutora mari dzavo nekuti anenge achitya kuti bhanga rinogona kuzonge richidonha. Saka I think zvaitwa necentral bank zvinobatsira pakuti zvinogadzikana, zvinogadzika hana dzemadepositor, hana dzemainvestor, zvoita kuti at least munyika murambe muine stability kunyaya dzemabhanga edu.
Barclays Bank PLC iri kuti iri kubuda muAfrica kuti inyanyo ita hayo bhizimisi muBritain nekuAmerica. Zvingakonzera matambudziko akadi kuZimbabwe izvi?
Zvinogona kukonzera matambudziko ekurasikirwa neconfidence mufinancial system yedu. Nekuti kana Barclays Bank International yakubuda muZimbabwe zvakureva kuti chikamu chachine Barclays International chakutorwa nemashareholders emuno muZimbabwe. Manje dambudziko riripo nderekuti manguva yapfuura mabhanga ari locally owned anga achiita matambudziko ekusange achimanage fambiswa zvakanaka nyaya dzaya dzatinoti pachirungu poor corporate governance, nyaya dzemainternal control anenge asina kumira zvakanaka. Saka kana Barclays Bank ya locally owned zvinogona kuita kuti madepositors vanga vaine mari, mainvestor vanga vaine mari muBarclays vasade kusiya mari dzavo dziri muBarclays. Vanhu vakawanda vasade kuita business neBarclays, zvoita kuti pave neloss of business kuBarclays, zvoita kuti even pave nekabank run kekuti vanhu vakutora mari dzavo kuBarclays vachiisa kumainternational bank.